Gwaro iri rinonzi The National Healthy Aging Strategy ndiro rekutanga munyika rinotarisa utano hwevakwegura. Momo wavakwegura vakakurukurwa navo ne Studio 7 vaJonathan Mandaza vesangano reZimbabwe Older Persons Organization vakati tarisiro yavo ndeyekuti hurumende isadzikise zviri mugwaro iri. VaMandaza vakati vanoda kuti vanhu vakuru vakure vari muutano. Vakachema chemawo nekushomeka kwana chiremba vane unyanzvi hwekunzwisisa zvirwere zvevanhu vakura.
Tiri kutarisa kuti vanhu vanokura kusvika mazera atasvika vakure hurumende neurongwa hweutano huchirongekana kuziva kuti vanhu vari kukura vakaita sei, vangani. Nokuti izvezvi dambudziko redu munyika muno hakuna kana single geriatrician. Kurwara kwatiri kuita tiri kuchamba kuti mishonga hakuna, asi hakuna kana anonyora mishonga yacho nokuti hakuna anoziva urwere hwevanhu vakuru. Saka tiri kutarisa zvazvarongewa zvazvatambirwa ngazvichishandiswa, nokuti hurumende kazhinji inotaura zvinhu zvainotaura asi isingaise muimplementation.
Mumwe mukweguru amai Placidus Tavengwa vakaudzawo Studio 7 kuti vafadzwa nekukosheswawo kwevanhu vakura munyaya dzeutano.
Hatina kunge takambozvitarisirawo kuti vakwegura vachatariswa. Nguva yese tinongoona vanotariswa ndevechidiki chete nevachiri kunzwa vechirume ndovanongotariswa, asi vechikuru hakuna angachitaura nezvazvo. Saka iri launch yaitwa yatifadza, yaratidza kusumukira kweutano mukati menyika yedu. Uye zvedzidziso yezveutano haifanire kudzokera kumashure, inofanira kuchienderere mberi kuti ive inoramba ichidzidziswa. Kune zvakawanda zvinoitika kuti vanhu vagone kudzivirira utano, asi muno mahatina mafacilities acho anotibatsira kuti utachiwana huderere zvinotinetsei.
Amai Tavengwa vakatiwo change chichinyanyoshungurudza vanhu vakuru kushaya mari yekurapwa kuzvipatara sezvo vaibvisiswa mari dzekutenga mishonga nekuvhenekwa.
Asi dambudziko iroro ratanga tichiona nderekuti vanhu vakwegura vakaenda kuchipatara anongosvika oonekwa, kana aonekwa onyorerwa prescription onzera onotenga mishonga apa mari hana. Kana akaadhimitwa kuhospital anotowana mari yaanobvisiswa apa mari hana. Mishonga inenge ichidiwa munoziva kuti mishonga haisi yekuti wapuwa mapanadol chete. Vanhu vanoda kuitwa maX-ray, vanoda kuitwa maskani. Zvizhinji zvinotariswa kuvanhu vakuru zvinoda mari yakakura. Ndofunga izvinezvi munoona kuti utano hwevanhu vakuru vazhinji vakangosvika chiri kuma60 years kana kuma50, vanhu vazhinji vakutambudzika nemakumbo, vari kuchema nezvirwere zvemabhonzo. Asi kuti vagone kuti vabatsirike zviri kuti netsei. Kana mukafamba munotoona kuti vanhu vakuru vemazuva ano nevakare zvadi zvasiyana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reNational Age Network of Zimbabwe vaMark Chikanza vakati gwaro iri rinovapa mukana wokupota vachibvunza hurumende zvainenge ichiita mukusimudzira utano hwevanhu vakuru.
Secivil society zvinotipa mukana wokuti tipote tichibvunza hurumende kuti zvii zvayaita, nokuti mune matargets arimo muhealth strategy muya. Macommitments ari kuitwa nemaministries mairi anotiwo health nesocial welfare.
VaChikanza vakatiwo gwaro iri rinopa ruzivo kuvanhu vakura kuti vangawanepi rubatsiro kana utano hwavo husina kumira zvakanaka.
Zvinovapa gwara rokuziva kuti kana ndichinge ndine dambudziko rakadai anorigadzirisa ndiani uye nemutoo upi. Saka zvinovapa masimba izvozve ekuti vapote vachidimanda maservices.
Bazi rezveutano rinoti utano hwakanaka kuvanhu vakwegura hunobatsira kuti varambe vachibatsirana nemhuri dzavo mukutsvakararamo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.